manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 15 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tobva vatanga kuimba pachivanze pangu. Vachimba nziyo dzavo dzehondo dzokundivhunutsira. Saka ndakangoenda ikoko ndakananga pavari ndichivabvunza kuti ko izvi ndava zvipi. Vakati tinoda kuti tikupe 3 days dzokubva pamba panapa.
Vatsigiri veCitizens Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe.
Ndangandisati ndambonzwa any report mairo nezvemhiri Jonga nokuti ndofunga kuda munoziva kuti isusu vane nguva yazhinji tichingotaura kuti hatitsigiri violence kubva kwenyika
asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya Dare reparamende roshishikana nekufa kwemishina yekurapa gomarara kuzvipatara zvemupilo neparenyatwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume akaremara nemumwe murairidzi kumasvingo vanoti vakamanikidzwa nevatsigiri vezanupf kumbohwanda vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira runyararo vanopikisa vakawanda vanoti muromo wagara hausarirwe nerwizi vachiti vari kutyira upenyu hwavo pamberi pesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatinaro macheke avo vakaremara makumbo vanoti ivo nemhuri yavo vakamanikidzwa kutiza pavanogara nekushandira nevatsigiri vebato reZANU-PF vachitungamirirwa nevari kuda kumirira Bikita West mudare reparamende vaDeni Makusha.
Ndobva vatanga kuimba pachivanze pangu vachimba nziyo dzavo dzehondo dzokundivhunutsira. Saka ndakangoenda ikoko ndakananga pavari ndichivabvunza kuti ko izvi ndava zvipi. Vakati tinoda kuti tikupe 3 days dzokubva pamba panapa. Usachava pano nokuti tinoda kutora kuti tiite maofisi edu nekuworkshop kwaunogara tinoda kuti tipeve youth kuti vagoshandisa
vanoti vakatotiza pamba sezvo vaitya kuiti wakafira mberi pakati peusiku
saka kutaura kudai ndamanheru mhuri yangu yakatya kurara ipapo nezvakanga zvaitika because handina kukasira kuudza mhuri ndaiziva kuti mhuri inode mudzimai wangu anoshandawo ari mugrowth point achitengesawo mari paakadzoka akanzwa nyaya iyi atozara mukati megrowth point kuzondibvunza ndobva ndamutaurira zvose zvanga zvaitika akatotya kurara pamushapa akatozondoraravo kune imwe shamwari yavo
vakafanira kubata chigaro chemunyori mubandiko revechidiki reCCC mumasvingo vajohn mupanduki vati mubhikita matoberekera ingwe
handisi kufara nezviri kuita nhengo dzezanupf idzo dziri kushungurudza vamacheke veCCC vanorarama neurema zvinoratidza kuti zanupf haina mwoyo wakanaka uye yakutanga kuita mhirizhonga sezvo yakamboita 2008
vamakusha vati vange vasina kusununguka kuti padivi ravo sezvo vange vari mumusangano zvichakadaro mumwe mudzidzisi wepachikoro cheGuni Secondary School kwaGutu vabishi chikomo vanoti vakapedzawo mazuva matatu svondo rino vachirara mugomo apo vakatyidzirwa nerufu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF
saka ini ndakangobva kutya naizvozvo nokuti ndashungurudza izvozvo ndatozvijaira kubva
mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vakurudzira vematongerwo enyika kuti vasashungurudze varayiridzi
tinorwa kushushikana kana tichinzwa zvokuitika kumasvingo kubhikita kuti tova kuti varayiridzi vakurara musango semhuka nyekuti pane munhu ari kutsvaga power ari kuziya kuti hadive nevanhu haakuita zvemhirizhonga nekuda kuponda vanhu. Zvinhu zvinofanirwa kusodetsa kubato reZANU-PF.
Mutauriri weZANU-PF Masvingo vapepuka chibobe vati havasati vanzwa nezvenyaya dzemhirizhonga mudunhu ravo.
Ndanga ndisati ndambonzwa any report nezvemhirizhonga nokuti ndofunga kuda munoziva kuti isusu vane nguva zhinji tichingotaura kuti hatitsigiri violence kubva kwenyika.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga tichikaira vachibva kuhwange.
Ndidatoisaka ndiri muroad zvobva kuhwange metasakana 2 hours or 2.5 hours.
Kunze kwekutyidzirwa vanopikisa vanoti mapurisa anovasunga matare ovakanda mujeri kana vangofungidzirwa kuti vaita mhirizhonga. Vatsigiri veTriple C 35 vakasungwa kunyatsini vachinzi vainge vapwanya hofisi yeZANU-PF. Vamwe vadzidzi vashanu vesangano reZinasu vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vose ava vari kunyimwa mukanya wekubvisa mari yechibatiso. Gore rapera imwe nhengo yeZANU-PF vaAbiton Mashayanyika vakabuda pavhidhiyo vachikurudzira kuurayiwa kwemutungamiriri weTriple C Vanelson Chamisa nemhuri yavo. Kunyange nyaya iyi yakamhangarwa kumapurisa pave kupera gore vasina kusungwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti ipe zvipatara zvemupiro kuBulawayo neparenyatwa Group of Hospitals muHarare mari yekuti zvigadzire michina inoshandiswa kurapa kubudikidza nekupisa panenge paine chirwere chegomarara inonzi linear accelerator kana kuti Linac nechirungu. Michina iyi inonzi yave nemakore 4 isiri kushanda zvoomesera veruzhinji vasina mari yekuenda kuzvipatara zvakazvimirira zvoga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yashanyira chipatara cheparenyatwa nhasi uye yakashanyirawo chipatara chemupiro nemusi wemuvhuro. Vachitaura vakamirira komiti iyi mumiriri weWangi Central vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaDaniel Murokela vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pazvipatara zvikuru munyika izvi.
Chakakosha chatadzidza ndechekuti michina yacho inoshandisa haisi kushanda kuBulawayo, haisi kushanda pamakore mana 4 years, kuno kuHarare 2 years. Saka tichashanda pamwe chete neMinistry of Health neTreasury kuti mari yataura kuti iri kudiwa, which is $2.4 million American dollars, kuti iwanikwe kuti tibatsire kuti michina idzoke, vanhu vakawanda vabatsirikane.
Mukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvegomarara paparenyatwa Dr. Nothando Mtizira vaudza nhengo dzekomiti kuti vave kungopa vane chirwere chegomarara mapirisi nemumwe mushonga kwete kuvapisa sezvinoda kuitwa mamwe magomarara.
Kunyange mishini yedu yakafa yeradiotherapy tiri kurapa nekimotherapy nekuti ndo zvatirikukwanisa kupa varwere wedu panguva ino. Saka kimotherapy tiri kuita vamwe varwere vanenge vachida radiotherapy vachikwanisa kunorapwa kune dzimwe nzvimbo vari kuenda vachinorapwa ikoko.
Vatiwo iri dambudziko guru sezvo vanhu vazhinji vanoenda kuzvipatara zvehurumende vasina mari yekuenda kuzvipatara zvakazvimiririra kana kunze kwenyika. Vatiwo nyika ine nyanzvi dzekurapa chirwere ichi 12 chete dzinovashoma kana pachitarisirwa uwandu hwevanhu vari munyika. Chipatara cheparenyatwa chine michina mitatu yokurapa gomarara asi yese yave negore yakafa. Mupilo ine michina miviri uye yave nemakore 4 isingashandewo. Mukuru wechipatara cheparenyatwa vaAspect Maunganidze vati pane matanho akatotorwa nehurumende kugadzirisa michina iyi.
Zvinozikamwa nevanhu yese mishini yedu zvinorapa gomarara atinoti maradiotherapy machines kana kuti malinear accelerators anga asiri kusenza, asi hurumende yaita kuti mari yacho inodiwa kuti zvigadziriswe ivepo. And tinotarisira kuti mumasondo maviri matatu ari pamberi mashini dzange dzichiyakuzogadzirwa.
Panodiwa mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti $2.4 million kugadzirisa michina iyi. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vauza Studio 7 kuti nyaya iyi yave kugadziriswa. Vakasanobata chinzvimbo chemunyoranwa nezveutano mubato guru rinopikisa reCCC Dr. Henry Matsorera vauza Studio 7 kuti
mari iri kudiwa pakugadzirisa mishina iyi ishoma sitereki, 2.5 million haisi mari yakawanda. Kana takutarisa mari yakamwaiwa kumajaji nemaminista mazuva apfuura, ingadai yakatotitengera imwe mishina mitsva yakatowanda, takatoisa imwe kumupilo. Kune hospitari inogona kurapa cancer asi havasi kuita nemhaka yekuti hakuna kwanisiro zvacho. Kwete,
zvikamu makumi mapfumbamwe zvevanhu vese munyika hazvisi pamedical aid, izvo zvinoita kuti vararame pazvipatara zvehurumende kana zvemakanzuru nedzisvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vana muzvinabhizimusi munyika vakurudzira hurumende kuti idzokere hayo mukuti nyika ishandise dhora rekuAmerica, sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zuva nezuva. Vati izvi zvikasaitwa vanogona kumanikidzwa kuvhara mabhizimisi avo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wana muzvinabhizimusi wange wakarongwa nesangano reCEO Africa Roundtable waitirwa muno muHarare, wanga wakanangana nekutsvaga mudzi uri kukonzera kuti mari yemunyika ishaye simba. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOswell Bina vati mabhizimusi akawanda munyika anogona kuvhara kana pakasavandudzwa maitirwo ezvinhu.
Dambudziko iri nderekuti kumakambani avo chakwanisa kushandika zvakanaka. Tiri kutya kuti patiri kuenda makambani akawanda anogona kutadza kusvika gore rinouya, nokuti zvazviri izvozvi idemo chairo riri mumuhuro nemakambani atinomanaja kunzwa. Saka taita musangano uyu kuti titarige hurumende kuti musha uri kutsva.
Izvi zvatsinhirwa nevaimbo vagurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, avo vatichasara pari zvino kuti nyika imbodzokera mukushandisa mari yekunze.
Zimbabwe dhora rarambwa nevanhu, Zimbabwe dhora rabvaradonha kunyanyanya muna Mei, saka zvakakosha kuti tidzokera kuUS dhora vadhora raiti as a transitional currency kuti vano vemuZimbabwe varegere kusafa. Chikonzero chiri kuita kuti mari yenyika ino iderere inyaya yekuti hurumende inodya mari.
Asi vataura vakamirira mukuru webhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya pamusangano uyu, vaNesbon Mupunga mukuru wechikamu chinoona nezvekugadzirwa kwemitemo kuRBZ, vati hurumende haina urongwa hwekudzokera mukushandisa dhora rekuAmerica, vachitiwo upfumi hwenyika husati hwasvika pakaipisisa.
In the banking sector, they are 100% foreign currency. Is this sustainable? Obviously, it's not more sustainable. We have been there before. Our industry was not competitive. But what we only need to do is to stabilize the exchange. I think that's the challenge we are facing.
Asi mutungamiri webato idzva reUnited Movement for Democratic Change vaMorgan Komichi vaudzawo Studio 7 kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Tatasvika nguva inoi, tasvika panguva ya 2007-2008. Saka pari zvino right now ikonomi yenyika yeZimbabwe yabvajuka. Tingatarisira kuti pangaitwa solusheni ivo zvino nehurumende yeZimbabwe. I think it's rota.
Mashoko aya atsinhirwa navabiti vadzokazve vachiti
munhu wese ari kuziva kuti ari kusafa. Saka ukaona chinhu chakakosha munyika cheReserve Bank chichitaura kunge tiri kubva kumanzi, zvinoreva chinhu chingativhara chiri kuleta Reserve Bank neCurrency Board, because aiwa Reserve Bank yakoni.
Vamwe vana muzvinabhizimusi vanga vari pamusangano wanhasi vaudza Studio 7 kuti kunyange zvisiri pamutemo kuti vatengese zvavanogadzira nemari yekunze chete, vanotongodaro kuitira kuti mabhizimusi avo asaparara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutsikawo madziro kuti nyika ishandise dhora rekuAmerica, vachipomera vemabhizimisi mhosva yekuita nhafu nekudhurisa zvinhu. Asi vemabhizimisi vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Nhasi dhora rimwe rekuAmerica ranga richitenga madhora emuZimbabwe zviuru zvinodarika zvitanhatu pamusika wemabhanga, kana kuti $1 to $6,000, kuchiti pamusika wemukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora ari pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi nemazana mashanu, kana kuti $1 to $7,000 or $10,500 Zimbabwe dollars. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose, muzvinafundo Steve Hanke vanoti Zimbabwe yasvika pekuti mitengo yezvinhu inenge yongokwira pazuva rega rega, kana kuti hyperinflation, uye ndiyo nyika iri kudhurisisa zvinhu kudarika nyika dzose pasi rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe neBelarus nyika mbiri dzine vatungamiri vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica nedzimwe dzekumawirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo dziri kusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi dzichiti izvi ndizvo zvichapa kuti dzibude mumambure ezvirango. Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende Belarus Leonid Zaitsev vari kushanyira Zimbabwe pari zvino uye nezuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa kuState House. Misangano iri kuitwa iyi inotevera yakamboitwa nevatungamiri venyika vamunangagwa navaAlexander Lukashenko. Zimbabwe neBelarus dziri kudyidzana munyaya dzekurima uye zvicherwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Waita basa guru, Ivans, tinotenda zvikuru nemubvunzo wako. Nyika yedu yeZimbabwe nenyika yeBelarus dzine ukama hwakakosha, ukama hwepedyo. Tinodyidzana zvakanaka zvisingambobviri pane nyika yeBelarus.
Chinangwa chikuru chekushanya kwavo tingati ndechei veruzhinji vangade kunzwisisawo.
Kushanya kwemutevedzeri wehurumende ari muno muZimbabwe kuda kusimbiridza ukama ihwohwo hwagara huri hwakakosha ende huri hwemhando yepamusoro. Tinodyidzana zvakakosha nenyika iyi yeBelarus ende inotibatsira zvikuru. Ndiko kwatinowana mishina yedu yezvekurimisa, mishina yedu yezvemigodhi. Zvese izvezvi ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kudyidzana nenyika iyi.
Ramangwana reZimbabwe, Belarus inonzi ibhande nebhurugwa wona naRussia kunoitwa hondo dziri kuna naUkraine uko. Zimbabwe inokusara yakamirawo papi neukama hwenyu uhwu neBelarus?
Tinovimba ramangwana renyika mbiri idzi rakajeka. Izvezvi gore rino takatovhura embasi yedu ikoko kuBelarus kuti tikatotumidzira vanhu ikoko kuti vasimberedze ukama ihwohwo. Saka tiri kuona ukama hwedu nenyika iyi huchienderera mberi zvakanaka. Mazvita.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reFoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni kuti tinzwe maonero avo.
Belarus inyika iyi yakangoita seZimbabwe ine zvirango zveupfumi. Saka vanotsvagawo kwavangatengesere zvavanogadzira kunyika kwavo. Havakwanise kutengesa kuEurope, havakwanise kutengesa kuAmerica nekuda kwezvirango izvozvo. Saka Zimbabwe pari zvino ine avenue yekuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo.
Iyo Zimbabwe yacho inowanawo chipi cheuviri chainobata muukama hwayo neBelarus?
Saka Belarus zvachakaitarisa simba ravo rakawandira pakugadzira zvishandiswa zvemumasektori zvemuminda zvakaenderana nematrakta, zvakaenderana nemapivot. Saka Zimbabwe iri kukurudzira izvezvi pari zvino kuti agriculture yavo ive inovekwirira pamusoro. Ndosaka vari kunyanya kuendawo kuna Belarus. Kanya nokudoo kwezvirango zveupfumi zviri pana Zimbabwe havakwanise kuenda kune mamwe kune dzimwe nyika dzekunze. Saka Belarus inokwanisa kupa Zimbabwe, kutengesera Zimbabwe zvinhu zvaisina muno muZimbabwe.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti ihwo ukama hwenyika mbiri idzodzi tichitarisawo nyaya dzekuti Belarus inonzi inodyidzanawo naRussia zvakanyanya, kuri kuitika hondo nezvimwe zvakadaroko, humire papi?
Nokuda kwezvakamboitika kumashure inonzi history pakati penyika idzi kunyanyanyanya Russia, Zimbabwe kana muchirangarira nguva yehondo vazhinji vainotsvenwa kuRussia. Saka marelationship yavo ukama ihwohwo hwakasunga huripo. Saka unoramba uchienderera mberi and unokurudzira inonzi trade, kutengeserana kwezvinhu between countries, of which ndizvo zvinokurudzirwa mune maeconomies ese kuti trade between countries ngaive inowanda. Isusu yedu hatisati tanyatsoziva kuti zviri kuenda kuBelarus zvacho zvii, asi tinongokurudzira kuti kutengeserana panyika ngazive zvinowanda. Nokuda kwemarelations zvinova nyore, havazove vari subjected kune zvinhu zvakawanda kunzi ngatitarisei credit rating yenyu, ngatitariseiwo kuti mari kana tikadzipandika dzinofamba here, asi nokuda kwema relationship ariko izvi zvinenge zviri nyore kuti vaite zvobva zvangogadzirika ipa.
Vanga vari muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano refinancial ex Zimbabwe Muzvare Happiness Zengeni vari parunare muHarare naIvan Sininga weStudio 7. Muzvare Felicitas Murata vanozivikanwa nerekuti amai titi vanoita mabasa ekusetsa vanhu zvikuru pamadande mutande nemichato vatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mipfumbamwe mushure mekubatwa nemhosva yekuba midziyo yange yaiswa mumaoko avo kana kuti trust property. Vapiwa chirango ichi mushure mekunge zvaonekwa kuti vakamboregedza kunoita basa rekushanda munharaunda ravainge vapiwa kana kuti community service pane imwe mhosva yavakambobatwa nayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hondo yemuSudan pakati pehurumende yechiuto iri kutungamirwa nava Abdel Fattah al-Burhan uye vaimbova mutevedzeri wavo vaMohammed Hamdan Dagalo vanotungamira chikwata cheRapid Support Forces kana kuti RSF yapinda mumwedzi wechitatu. Sangano rearmed conflict location and event data project rinoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1800 vafa muhondo iyi. Nezuro hurumende inoti mauto eRSF akauraya gavhuna weWest Darfur vaKamis Abdullah Abaka. United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vamanikidzwa kutiza misha yavo. Mutungamiri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party vaDivine Muhambi Hove vanoti vachagara pasi nemagweta avo kuti vaone kuti vadzokera here kumatare edzimhosva zvechimbi-chimbi zvichitevera danho rakatorwa neparamende rekutsigira mari dzakatarwa neZimbabwe Electoral Commission kuti ndidzo dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Asi vaHove vanoti chimhingamupinyi chikuru chavepo ndechekuti matare eNominations Court ari kugara nechitatu chinouya kuti atambire zviri pamutemo mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino, izvo zvichavasiya vasina nguva huru yekupikisa danho rekomiti yeparamende yezvemitemo rekupasisa mari idzi. VaHove vakaenda kuConstitutional Court vachipikisa mari idzi, idzo dzakadziviswa kuburikidza neStatutory Instrument 144 gore rapera, asi dare rakati mutemo uyu uzei wemuparamende paonekwe kana pakatyorwa bumbiro remitemo. Mapato anopikisa akawanda ari kunyunyuta achiramba mari idzi, idzo dzinoti zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$20,000 kune vanoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika, kuchitiwo chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti US$1,000 kune vacharwira zvigaro zveparamende. Mapato ezvematongerwo enyika anoti ruzhinji rwevanhu vari muZimbabwe vanoda kukwikwidza harikwanise kunge ruchiwana mari idzi nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika. Asi vamwe muzano PF vanonzi vari kutoti dai mari yevanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika yakwidzwa kudarika zvairi kuitira kuburitsa vanabvongo dzamuto mudariro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reThe United Dzokorora redi UANC Dr. Gwinyai Muzorewa pamwe nemutungamiri werimwe bato rinopikisa re Zimbabwe Transformative Party vaparere kunyanzura. Tatanga nekubvunza Dr. Muzorewa kuti vanoti kudii nemari idzi.
Majita wakandimiri chekutanga ndechekuti leadership haina chekuita nekuti munhu ane mari, ine chekuita nekuti munhu akakodzera sei kutungira wanhu. Njene ajipwe measure ni amount of money ya hui nai. Kusaka inini ndiri kutigirani ya kuti mari ye kuti munaite president haisani kuti mbetura pa $1,000. Iti sefti hajisani ndi jito measure ni mari bashada kuti dai pa ime uweye kuti ara kuti mimi kuti hazi mtunga mili shisha hai nani zineko zira mtunga mili. It's not about money. Mungutaiti MP kumwari nga hati na chai nase azari njere kumita mtunga mili ya wani. So it's the same principle. It's about the wisdom, it's about the integrity, it's about how much money you have.
Ndoka iti kwe kuna wakanyanzira munoti iyo.
Ndino uweleka na Dr. Nzinyai nekuti quality ya leader yendera nene Mariana emu mwika na utiyasina ikatarisa mari ma proportional representative edu tunoda 26,000 plus 20,000 ya presidential candidate so zeti plus 210,000 ya ma MPs tika hii sanganisa mali yeke ino wana kuda kufika ku $260,000 saka hii elimination by exclusion iyo wanuweza anu PF mare wanazo saka isakaitu wane waka karisa mafigata ya waka tika mtemo wanga wane chinangwa chumita ba my new players from entering into the political field.
Dr. Muzorewa, tirikunzwa iwo vamwe vari kutsigira mari idzo vachiti dzakanakira kuti dzinoburitsa mudariro vanabvongo dzamuto asi asina chaanenge achitarisira kuti anohwina kana kuburitsa musarudzo.
Ndinoziva kuti ndechachiri chinangwa chavo ichoto tinoti changa chakanaka noti hazviti kuti tiite mapresidential candidate anosvika kana tiite kana tiite dzato emissions asi dai iripo ndeyekuti nyika dzese pasi panapa vane nzira dziripo dziriwei established. Ndekuti identify munhu nekuti apfuwi munhu kuti anga kuita presidential candidate anoti asei. Chekutanga icitizenship obviously. Chechipiri ndicho chekuona kuti munhu ane clean record here anokodzera here kuti amutungamiri nhandizvere. So nyika yakadai seZimbabwe tatinoziva kuti there's been unemployment for 20 years. Munhu wekutarisa tie kuti munhu aite raise $1,000 ini ndinoda kuti paisano kuitira macriteria mashoma shoma one of them ndeyekuti taita izvi munhu anida kuti apply for this thing anofanira kutiza kuti msangano wake une wanhu sezvo minimum ye5,000. It makes sense chakanga bado dzidzei kushandisa mari taanoda kudzoka zvaitwa kukolonia rugozizi kuti munhu aite 8 unofanira kunge wakaita form 4 kana uchiita only a piece of record.
Vakanyenzura manzwa zvataurwa naDr. Muzorewa pindura itinzwe.
Ndinowira naDr. Muzorewa nekuti kana tikatarisa during the colonial era ya Smith aitiye kana usina maasets akati haubvumirwe kuita MP. Saka isusu we are moving 100 years backwards. We are becoming even worse than Smith. ZANU-PF yakangoshandisa majority yayo muparliament kudzika draconian law. Saka how can it be a fair game kana vamwe vati were excluded outside. Saka ndiranga kuti ZANU-PF yakashandisa majority yayo muparliament kudzika a law.
Dr. Muzorewa tipete yedu chirongwa zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe moenda kumatarere muchinyuta pamusoro penyaya.
Tinoenda kumatare tichinyuta asi kuzanditaiatange miri muno muZimbabwe kana mutemo wapasiswa nematare makuru kuenda kukoti chirango nekuti mutemo ndenge wapasiswa tofamba nezvatinazvo izvozvo asi going forward tinoda kutashuwa kuti mutemo iwoyo ubviswe.
Vakanyenzera tipete yedu chirongwa poitwa sei apa?
Kuenda kumatare edzimhosva tingangoti kuwesa saka renguva ndokwetakatarisa judiciary yedu iri captured. Tinongozivisa kuna Mwari kuti Mwari kudenga variko havakotire havana dhee wade anonzi Mwari vamboshanya.
Manzwa kumutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaparere kunyanzura. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri werimwe bato rinopikisa reVUANC Dr. Gwinyai Muzorewa. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Ndekuyeuchidzai vateereri kuti musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu nekurudziro kubva kune mabhizimusi kuti dai nyika yashandisa dhora rekuAmerica. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyamina Gibbs Jobe.
So we see cut this.